manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 9/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanosvika zana votanga kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga pamwe nekuratidzira vasina mvumo.
Zvikoro zvovhurwa vabereki vakawanda vachichema-chema nerekuti vari kushaya mari dzekuendesa vana kuchikoro.
Vatsigiri venhabvu voshora zvikuru mabatirwo akaitwa chikwata chemaWarriors apo chaive mukembi chisati chaenda kumakwikwi e2017 Africa Nations Cup.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Matare atanga kunzwa nyaya dzevamwe vamiriri veMDCT uye vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekuratidzira kusafarira hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Vamwe vakasungwa inhengo dzedare reparamende dzinosanganisira vafani munengani namaironia bunjira. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanosanganisirawo vapromising kwananzi vasteni zvorwadza mufundisi Philip Mugadza nevamwe.
Asi vamwe vakasungwa gore rapera vari vana vanoti Muzvare Linet Mudewe veZimbabwe Activists Alliance, vaDek Frey, vaAlvin Takavada navaElvis Mugari vakaendesawo kumatare mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vachiti kusungwa kwavakaitwa gore rapera kwainge kusiri pamutemo. Vana ava vakasungwa vachiratidzira kuti mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vabude muhotera yeRainbow Towers muHarare yavaigara vachiti vainge vasati vawana imba yakakodzerana nechimiro chavo. Vana ava vanoti vanoda mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe zvemadhora. Nhasi imwe nyaya yevanhu makumi manomwe nevana vakasungwa musi wa4 Chikunguru muna 2016 pakuratidzira kwakavharisa maguta akawanda kuchitungamirwa nehashtag this flag nevetajamuka hakuna kuzoenderera mberi mudare raMajor Street sezvo vachuchisi vati vanoda nguva yekuunganidza umbowo. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta revanhu ava richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaTrust Maanda.
Tanga tichimirira vanhu kuma74 vanhu ava ndevenozi mhirizhonga inonzi yakaitika gore rakapera muHarare.
Mutongi ati kudi?
Nyaya haina kutombonzikwa nhasi, zvangonzi nemuchuchisi vanga vasitarisa kugadzirira uye mapepa emhosva yacho takatisa kutombopiwa uye vafakazi vanga vasipo. Saka zvanzi chiuyai musi wa31 January kudare.
Saka munofunga kuti panosvika zuva iri vanenge vagadzirisa here nyaya yavo ivo vachuchisa?
Ndinofunga vanenge vangotsvagatsvagawo vafakazi vakungotsvagawo kuti vauye kuzopa umboo. Ndodaro, ndodaira kudaro kuti pachasvika musi wa31 vanenge vagadzirisa nekuti vataudza darewo pangochitina vachuchisi kuti kana nyaya iyi ikasaenderera mberi musi iwoyo wa31 zvinenge zvoreva kuti vasungwa vanenge vakunzi vakaendeswa kudzimba dzavo vasina mhosva imwe vachapomerwa.
Asi ivo vamuri kumirira ava vari kuti kudii nenyaya yekusungwa kwavakaitwawo?
Ava vari kuramba mhosva vachiti zvekuti vakaita mhirizhonga inyaya yekunenedzerwa yavasingazive. Uyewo vamwe vacho vakabatwa vakarongwa zvisingatomboiti nevamwe vanhu vasingazikani kuti mapurisa here kana kuti ndevapi. Saka hapana ari kubvuma mhosva uye vari kuti kufamba muguta musi wakaparwa mhosva kana kuti musi wavakasungwa azvirevo kuti ange achipara mhosva nekuti kufamba muguta hakurambidzwe.
Pane vamwe vakarohwa here vari mumaoko emapurisa uye vari kuendawo here kumatare vachida kuti varipwe?
Yes, varipo vakarohwa zvakanyanyisa uye vari kuendawo kumatare vachida kuti varipwe. Matsamba akatonyorwa navamwewo magweta andoshanda navo kumapurisa vachivapa chiziviso chekuti pane chikumbiro chichazoiswa kudare pamusoro pekurohwa kwakaitwa vanhu. Kana nesuwo panyaya iyoyi takaizivisa futi pamapepa kana parekod mukoti kuti kune vanhu ava vakarohwa uye taida kuti varikuchuchisa ava vaite kuti mapurisa vave neumbowo hwekuferefetwa kwavakavarova, asi nazvino hapana chatichaitwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaTrust Manda vari parunare muHarare.
Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanoti havasi kuzobvuma kubva munzvimbo dzavari kushandira sezviri kurongwa nekanzuro yeguta iri mukuedza kwayo kudzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamelwa dzai vanoti nhengo dzavo dzicharamba kubviswa mukati meguta sezvo dzisina kumwe kwekushandira. Kanzuro yakazivisa kuti kubva svondo rino ichange ichibvisa vanotengesera munzvimbo dzisina kutarwa pamwe nevanotengesa vasina mvumo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi icho chinonzi chanetsa muguta. Kanzuro yakazivisawo kuti ichabatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police mukuita basa iri. Kusvika chishanu chapfuura vanhu vaviri vanonzi vakafa nechirwere ichi uye vanhu vanosvika makumi maviri vakavhenekwa kuti vane chirwere ichi. Vamwe vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu vari kufungidzirwawo kuti vanogona kunge vakabatwa netyphoid. Hurumende svondo rapera yakaumbawo komiti yemapazi ehurumende pamwe nameya weguta reHarare kuti vange vachiona nezvekurwisana nechirwere ichi. Ngatinzwe hurukuro yataita navawadzai nezvenyaya iyi.
Isusu seVendors Initiative for Social and Economic Transformation tinoda kutaura pachena kuti urongwa huri kuda kutangwa neCity of Harare nehurumende urongwa hwatisharamba kuterera nekuti hausi urongwa hunotibatsira. Chekutanga chinofanirwa kuzikanwa neCity of Harare nehurumende ndechekuti kuti tisu tinge tiri tirikutengesera pasingatenderwi kana kuti vanhu vasikunzi havasi registered hakusi kuda kwedu. Inhau yokuti ivo sehurumende seCity of Harare havasi kuita zvavanofanirwa kunge vachiita. Apa tiri kutora nyaya dzokumeka shuwa kuti vanhu varegistwa, vanhu vari kutengera pati panotendedzwa, vanhu vari kutengera pakachena vachiwana mvura kuti vashande vasingaparadzire zvirwere. Saka isu tinotoblema iyo hurumende kuti ngaigadzirise nyaya yekuti vangatengesere pakachena.
Asi kava vadzai, kanzuru yakakuvakirai nzvimbo dzekutengesera dzainoti imi muri kubva muchipinda muguta muchinotengesa munzvimbo dzisingabvumidzwi?
Manepo gavari kutaura. Mukauya mukatarisa pavari kuti vakavaka pacho ndo panogona kutokonzeresa typhoid inouraya kana Zimbabwe yose nekuti hapana kana mvura, hapana kana toilet. Patiri kutotengesera pasi pakuda kuti bvisa ipapo, tiri kutotiraya kumhanya mhanya tinge tine mvura ipapo isusu tega semavenda.
Nhasi pane matanho ambotorwa here nekanzuro sekuvimbisa kwayakaita kuti ichatanga kutora matanho svondo rino kutanga nhasi?
Hapana chati chaitika paground, but tangonzwa maminiti mashoma pfuura tapinda mutaundi tangonzwa kuti pane vambofamba vachipa vanhu onini yekunzi bvai pamunofanirwa kunge muchinzi hamupo. Asi vangoudzwa pachena vanhu ivavo kuti hazvamuri kutaura hazvina kana nemusoro wese.
Imiwo sevanotengesa mumigwagwa matanho apa hamuri kutorawo yekudzivirirawo kupararira kwetyphoid nezvimwe zvirwere?
Isusu tiri kumeka shuwa kuti patinotengesera pakachena tinokirina katabhu tinenge tichitengesera. Isusu seVSET tirikurudzira mamembers edu kuti auye nemvura yekushandisa kwavanobva vachisuka kana vanotengesa mavegetables vanotengesera vanhu vabva kumasuka. Saka manyebo ekuti hanza tiri kutirina zvatiri kutengesa.
Avanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7.
Gurukota rinoona nezveminda nekugariswa kwevanhu kumaruva rinoyambira vakuru vakuru vebato reZANU-PF kuti vasaite hunjikire hwekuda kukumba mapurazi vachipa vana vavo nemadzisawira avo. Mutori wedenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Tinosangana kudenga neropa.
Vachitaura parufu rwevaimbo vegavhuna wedunhu reMashonaland West vaPeter Chanetsa nechishanu chapfuura, gurukota rezveminda nekugariswa kwevanhu kumaruva vaDouglas Mombeshura vakati nhengo dzebato reZANU-PF dzinofanirwa kugoverana mapurazi avakatora nemhuri dzavo sezvakaitwa navaChanetsa kuitira kuti ivhu rose rishandiswe zvizere kuti nyika iwane zvekudya zvinoikwanira. Vamombeshora vakati vaChanetsa vakakumbira kuti purazi ravo reGreen Sleeves riri pedyo neguta rechinhoi ridimurirwe vanakomana vavo vatatu sezvo vaitenda kuti raivakwanira ivo nevana vavo.
Ndanga ndichikumbira kuti dai vana vangu ndavamedurira purazi. Ipapo vakandirakidza kuti haasi munhu ari selfish. Asi ivo vakati ndoda kumedura purazi yangu ndigovere vana vangu ndiri mupenyu. Ndikati madirei kudaro? Zvikanzi zvinezvi nekuti minda yaamishoma tinogona kuzotorerwa minda iyi ikagoverwa kune vamwe zviri nani ndikapa vana vangu. Ende zveshuwa tiri kutaura zvakaitika 2016 ndikavagovera tikamedura purazi ravo kuti vana vavo vawane ipapo.
Vamombeshora vakatenda kuti vakuru vakuru veZANU-PF vakatsvagira vana vavo minda veruzhinji vachiishaya.
Vamwe vanouya vachiti ndoda kuti mutsvagire purazi mwana wangu. Dai vari vamwe vaingoti apa ndepangu, vana ngavatsvage kwavo vega.
Vachitaura paungano rimwe chete iri, nhengo yeCentral Committee muZANU-PF vaWebster Shamu vakati vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kuremekedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe sezvo vakagadzwa nemidzimi yenyika. VaShamu ava vakadzoswa mumusangano weZANU-PF mushure mekumbomiswa kuve nhengo mugore ra2014 vachipomerwa mhosva yekutsigira vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vakafananidza vaMugabe semukaka une romba rwemhando yekrimora.
Kudaiwa itomumirira yasvike pasawana anotaura ihasipo ishasha. Yes, ikrimora. Yes, ikrimora ndinodzokorora.
VaChanetsa ava vakashaya svondo rapera nemuvhuro vakapiwa ruremekedzo rwegamba renyika vakaradzikwa pamarinda eNational Heroes Acre nemugovera muHarare. Asi vaChanetsa ava vakafa nekuda kwechirwere cheshuga kuchipatara cheparerenyatwa vakanga vaomerwa neupenyu sezvo vakanga voendeswa kumataredzi mhosva nebhangi reCBZ mushure mekutadza kudzosera mari yechikwereti inosvika zviuru gumi nezvipfumbamwe zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tichasanganiswa. Haleluya. Haleluya.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Ngarava yehondo yeUnited States nezuro nesvondo yakaridza pfuti katatu senzira yekuyambira zvikepe zveIran pedyo neStraits of Hormuz. Sangano renhau reReuters rinoti zvikepe zvina zvemauto eIslamic Revolutionary Guard Corps zvangazoswederwa pedyo nengarava yeUSS Mahan zvichimhanya zvakapfurikidza apo mauto eUnited States akazoridza pfuti.
Vatungamiri veCyprus iyo yakapatsanurwa nemarudzi vari kutarisirwa kutanga nhasi nhaurirano dzakakosha dzerunyararo rwesvondo rose. Idzo dzinotarisirwa kuunza runyararo sezvinotsigirwa nenhaurirano dzinotungamirwa neUnited Nations senzira yekubatanidza chitsuwa ichi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu muPakistan ari kuda kuti hurumende iwane nekukasika vanhu vana vanorwira kodzero dzevanhu vachishandisa dande mutande avo vagara vachishoropodza matano ehurumende ekuda kunyaradza vanoipikisa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Dzimba dzakavakwa nebazi reUnited States Center for Disease Control and Prevention riri muZimbabwe pachishandiswa homwe yeUnited States President's Emergency Plan for AIDS and Relief kana kuti PEPFAR. Dziri kupa mukana wekuti vanhu vaongororwe zvine chiremera ropa ravo kuti rionekwe kana riine utachiwana weHIV. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Bazi reCenters for Disease Control riri kuita chirongwa ichi rakabatana nebazi rezveutano. Dzimba idzi dzinonzi muchirungu Porter Cabins dzakavakirwa kuwanisa makirinika nzvimbo dzakasununguka dzekuvheneka ropa kuti rionekwe kuti rine HIV here kana kuti kwete. Nevenyure Studio 7 yakashanyira chimwe chipatara chekanzuru cheamavheni mukwekwe, icho chinova chezvimwe zvipatara zvakavakirwa maPorter Cabins awa. Mumwe wavana mukoti vari pachipatara cheamavheni apa, amai Patricia Tendai Shumba, vanoti kubva pakavakwa macabin awa, huwandu hwevanhu vari kuongororwa ropa hwawedzera.
Vanhu vari kuuya kuzotestiwa kubva third quarter 2014. Vati wedzerei. Ngangoti neka percentage kangangonzi plus 1.1%. Because in 2014, third quarter, vanhu vakauya kuzotestiwa they were 900 and something. And then third quarter 2016, this year, they were about 1,100 and something. So there is an increase. Yeah, vanhu vari kuuya kuzotestiwa. Maybe because we now have the facilities, the privacy, dzakanyatso mirawo zvakanaka, maybe because of this donated nangiri cabin yatakapiwa nePEPFAR.
Mukoti paklinika yeamavheni iyi, avo vakaongorora ropa rameya wekwekwe kwevamatenda Madzoke pamberi pevatori venhau senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vaongororwe ropa ravo. Amai Lois Chikono vanoti vanhu vasatya kuongororwa ropa sezvo kwave nemapiritsi anoraramisa ruzhinji.
Saka titotarisira kuti by 2030 totofanira kuva neAIDS free generation. Saka chirongwa chakanakisa chaizvo zvokuti ukaziva ukurumidza kupuwa mushonga nokuti kwava nama interventions.
Vamadzoke vanoti kuvakwa kwemacabin uku kuri kubatsira zvikuru vagari vemuguta ravo. Vanotiwo kuvakwa kwezvivakwa izvi kunzvimbo yakavandika kunopawo mukana kune avo vanonyara kuonekwa neruzhinji vachivhenekwa ropa kana kutora mapiritsi.
Piwa zvimakabhini zvine PEPFAR kwakatibatsira kuti izvo vanhu vanga vachinzwa kuti vanogona kudiscriminatewa vari kuclinic uku vakuuya kunoku vakasununguka vachiziva kuti kwatiri kuinda uku ndokunonoitwa zvinhu zvatakanangana nazvo. Kwakaita decongest zvakare kuclinic uku. Sokutaura kwandamboita pakutanga kuti izvo vana vadiki especially varume kana kuti vakomana vaiti vakasvika vakaona paine queue. Unotarisa uona kuti vanhu vakawandisa kuti vazoziva kuti ndizvi zvandoda hazviiti, odzokera mangwana ouya futi odzokera, then eventually he gives up kana kuti she gives up zvokusauya zvachose. Zvinei zvino kunoku sezvo kuri secluded, vanhu vanongoziva kuti kana tauya kunoku basa riri kunoku ndoroku either counseling yeHIV or is testing yeHIV. Saka vanouya vakatosununguka vachiziva kuti tese tiri kunoku pane zvatinoda kuziva. Saka zvakatibatsira zvikuru.
Vanotiwo pamakirinika mashanu ekanzuru ari muguta rekwekwe, maviri ndiwo chete ane maPorter Cabins aya. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti makirinika eguta ravo ese awane pakasununguka pekuongororera ropa.
Eze kanzuru maclinics atinawo i5 asi kwatakapiwa macabins yamaveni clinic nembizo 11 clinic ndokwatakawana macabins. Dei taikwanisa kuti tiwane mafacility akadai kumaclinics ose zvaitotibatsira zvikuru kuru kwazvo.
Padande mudande ravo, United States Embassy noti pasi pechirongwa ichi kwakava kwamaPorter Cabins zana nemakumi mana munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Zimbabwe sedzimwe nyika pasi rese iri kurwisawo kupedza dambudziko reHIV and AIDS panosvika gore ra2030. Magwaro akabudiswa neZimstat muna 2015 anoratidza kuti uwandu hwevanhu vane HIV and AIDS huri kudzikira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mashoko anotevera atinopiwa naMavelas Mhlanga Nyauye anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC.
Hurumende yeAmerica inoti inotambira chibvumirano chezvematongerwo enyika chakanyoreranwa kuDRC pakati pehurumende nemapato anopikisa. Chibvumirano ichi chave kureva kuti zvinenge zvave nyore kuita sarudzo munyika iyi iyo isina kugadzikana pari zvino. America inoti zvinofadza kuti mutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila vakatenda kunyorerana chibvumirano ichi nevanopikisa. Pasi pebumbiro remutemo, vaKabila vaifanira kusiya basa musi wa20 zviita gore rapera pakapera temu yavo yechipiri neyekugumisira. Asi pakabva paita mhirizhonga mushure mekutadza kuronga sarudzo kwehurumende yavo. Muchibvumirano ichi vaKabila vakatenda kuti havasi kuzovandudza bumbiro remutemo kuti vakwanise kukwikwidza zvakare. Asi vacharamba vachitungamira kusvika sarudzo dzaitwa. Pachasarudzwawo mutungamiri wehurumende kubva kumapato anopikisa achafanobata matomu kusvika sarudzo dzaitwa. America inoti inofara nebasa rakaitwa nesangano reConference of Catholic Bishops mukuyananisa mapato aya. DRC yakawana kuzvitonga kuzere muna 1960 kubva kuBelgium, asi kunyangwe ine zviwanikwa zvakawanda nekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika kunopa kuti isagadzikane. Makore makumi maviri apfuura munyika iyi manga muine hondo yakaguma yapindirwa nenyika nhatu dzemuAfrica. Mutevedzeri wemukuru mubazi reState Department muAmerica vaMark Toner vanoti chibvumirano ichi chakakosha sezvo chikazadziswa chinokwanisa kuzounza runyararo nebudiriro munyika iyi. VaToner vakurudzira vematongerwo enyika muDRC kuti varambe vachishanda pamwe chete. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muDRC. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye, ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, veruzhinji muZimbabwe havasi kufara nemabatirwo akaitwa chikwata chemaWarriors apo chaive mukamba chichigadzirira makwikwi e2017 Africa Cup of Nations. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanoti mabatirwo akaitwa chikwata ichi anokwanisa kuvatadzisa kutamba zvakanaka kumakundano e2017 Africa Cup of Nations ayo ari kutanga nemugovera. Chekutanga, maWarriors akatanga achigariswa kuZifa Village, uko vatambi vanoti vaisangana nemakonzo ayo aivatadzisa kurara zvakanaka. Chechipiri, chikwata ichi chaiita gadziriro yacho munhandare yeGateway Primary School mushure mekunge veZifa vatadza kubhadhara mari yekuti vashandise National Sports Stadium. Chechitatu, maWarriors ayo aifarira kuve akasimuka nemugovera akazosimuka nezuro mushure megakava nenyaya dzemari yavanofarira kupiwa mukukwikwidza kwavo makundano ezvikwata gumi nezvitanhatu aya. Muongorori wemutambo wenhabvu vaProsper Muzanaro vanoti vatambi vanofarira kupiwa mari kuti vatambe neshungu.
Chinoitika vanhu vanoda kupiwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Muteveri wenhabvu vashingira ikadiyo vanoti havasi kufara nemabatirwo anga achiitwa maWarriors vachiti ivo izvi zvinokonzera kuti chikwata chikundwe mumitambo iyo chaifanira kukunda.
Mabatirwo ari kuitwa maWarriors neveZifa tiri kuona zviri zvinhu zvisina kufanira pamutambo wedu webhora. Because maWarriors, if they are professional footballers, they should be treated the same way inotreatwa mafootballers. Izvi zvokuti vashaya chikafu, vashaya transport yekuenda kubhora, zvinhu zvokuti zvinozoaffecta even their performance mentally vanozotamba bhora vakatodyiwa kare because of the preparations nemabatiro ari kuitwa.
Vakadiyo vanoti vari kuona maorias achidyiwa mumitambo yavo yese iyo vari kusangana neAlgeria, Senegal pamwe neTunisia.
Myself personally, I don't give them a chance to perform better than the rest of the group. Mavari ndoona vari kudyiwa ma games ese vari kutamba because of the preparations, psychologically they are affected.
Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaShepard Size vanoti vatambi vanofanirwa kubatwa zvakanaka, vachiwedzera ivo kuti nemabatirwo anga achiitwa maOrias vari kuona pasina chimuko kubva kuGabon.
Zifa mabato anoita maplayers hataakurudzire nekuti zvinodzikisira bhora. Vakomana matambiro avari kuita akaratidza kuti vane chido chekuripinda nyika yavo, asi Zifa ita let down. Dai kuri kuti ivo Zifa president chaivo vaona kuti vaita something panyaya yekuti vakapromisa vanhu mari dzavo, ngavape mari dzavo. Vanhu vakanzi vada kubhukirwa pakati, ngavape accommodation yakakodzerana sevanhu vari kuripinda nyika, vakamirira nyika yese kuburikidza naivo Zifa president. Saka vanhu ava vakasapiwa zvavari kuda. Tinoona kukumberi kwatiri kuenda kwapana chinoitika.
Zvikwata zviviri kubva mugungano reZimbabwe ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Maorias ari kutarisirwa kutamba mutambo wekuenzana masimba neCameroon muyaounde mangwana. Mutambo wavo wekutanga mumaAfrica Cup of Nations uriko nesvondo, apo vari kusangana nemaDesert Foxes ekuAlgeria. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvemitambo yakatarisana neMaWarriors kuGabon mumakwikwi e2017 African Nations Cup. Tichatarisawo nezvegadziriro yemaWarriors.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp, namba dzinoti 001-202-465-0318.
Kokambo dindindi full time kubva kuna Mushakabvu Dr. Love po Matavire tapatasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanosvika zana votanga kumiswa pamberi pemataredzi mhosva, vachipomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga pamwe nekuratidzira vasina mvumo.
Vatsigiri venhabvu voshora zvikuru mubatirwo wakaitwa chikwata chemaWarriors apo chaiita gadziriro yekuenda kuGabon.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Kande nantungamiri Nkomo munhau dzechindebele.